office ari ku Poland papota akabva ku Germany. I'm sorry, please, I'm talking to you now. Update yandi pano asi ndeyekuti atenga matiketi. First batch ya matiketi anga achitenga kusende kuti kutanga riuye. But ndinoti vamwe vanga vachiri kuyambuka, vamwe vachiri kugadzirwa, haana kwanisa kundipa nhamba yekuti vari kutanga kuuya izvozvo vangani. But matiketi ari pakati pokutengwa kunzi vanga vasvika kuPoland vachitanga kuuya kubva.
Pane vamwe here vari kune dzimwe nyika dzakadai seRomania vamuchange muchibatsira?
Tinovabatsira ivavo, kungoti tisina embassy iriko, but kune vamwe vakambotumirawo mameseji pa Twitter vachitaura nezvekuti kune vamwe vana vachasvikira kuRomania. Tikatovati ngatipawo mazita avo kuti tivagadzirire matsamba anoita kuti vakwanisa kuyambuka pamabota. Nokuti nyika dzese dzakakomberedza Ukraine takatotaura nadzo kuti dzibvumire vana vedu vapinde, vobva tavatengera matiketi. Vamwewo ndo vanga vachinzi vari kuzoda kutsvaga asylum kuti vangoextendirwa mbichana. But isusu chatisina, nokuti zvinonetsa ndechekuti hatikwanise kungoziva kuti munhu ari kwakati. Tinotoda kuti munhu aiva vatipe information kuti aindiri kunoku ndinonzi Marvelous Mhlanganyauye. Ndo matitero dzangu ndisokuchigadzirira matsamba kuti zveshuwa ichichitaura chedichi. Regai chipindeumo, kana chasvikapa tomutengera tiketi rakanzi Marvelous Mhlanganyauye kuti auye kumusha. Pana pahotera patiokumubhukira tomufanira kumubhukira pahotera pakati, munhu wedu anonzi zvakati zvakati, ane nhamba dzechitupa kana paspoti nhamba yakati yakati. Kana tisina information iyoyo zvinotinetsa kuti tibatsire. Saka kuti vanhu vangoti kuro kundine dambudziko ndakadai vasingatipe madetails, vasingatinyatsouya kumaofficials kupa madetails, hazvinyanyi kubatsira nokuti zvinotiomesera kuti tovabatsira sei. Asi avo vatikwanisa kutoti vatakanyora vaya 256 vakati hatisiwana nhingi takadai takadai, avo ndo vatiri pakati pokutovarubatsira.
Pane vamwe vatiri kunzwa zvakare vari ikoko vakakrosa vakaenda kuPoland vari kuti havasati vawana rubatsiro kubva kunhumwa yekuembassy yamuri kutaura iyi yekuBerlin, uyezve vamwe vari kuchemachema vachiti kune rusarira ganda. Pakamira sei ipapo?
Ndinoziva pandiri kuita communication iri kuitika yavakaipa WhatsApp group ravanocommunicata navo nadzaofisa vese variko vanadzo, nokuti dzakaiswa pajekerere utanobatsirwa sei. Saka handizi kuti vanenge vaneseka pakubatana nayo sei, but hurumende ine hanya nezvizvarwa zvayo. Saka hakuna muZimbabwe ari kwaarikoko ari kubva kuari kutiza hondo iri kuUkraine angaregwa achitambura kana achikwanisa kubatsirika. Tinomubatsira, hurumende inoda kubatsira zvizvarwa zvayo zvese. Zverutaura ganda iyi nyaya yatinetsa chaizvo, nokuti taona kuti inenge iri itori kwese kwese. Ndaona kana kuti ECOWAS yatotaurawo nezvayo kuti zvanyanya musaitawo rutaura ganda kuti vanhu vatema nevamwe varudzi. Tinongodzinira zvimwe chetezvo. Rutaura ganda haruna kunaka, takarwa narwo munomu munyika medu, tinorwa narwo pasi pese. Hazvibatsire kuti imi muri kuti muri kunetsana navavavo motanga kusarudza zvimwe zvizvarwa, nokuti vangoita ganda rakasiyana tese tiri vanhu.
Mungave nemadetails here aofisa ava kuti vanenge vari kutadzwa kunge vachiziva kuti vari papi vakwanise kuvabata?
Hongu, nhamba dzacho ndine nhamba yapanapa +491 521 045 8939.
Taurai zvakare nhamba dzavo.
+491 521 045 8939.